A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 3rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And the Grain Millers Association has increased the prices of millimeal, flour and salt at a time when Zimbabweans are struggling to make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Zimbabweans say the RTGS dollar and bond have almost become useless as most shops are no longer accepting them as a form of currency. Shop owners in Plumtree, Cholocho, Bytebridge and other areas are now demanding rands instead of the local bond and RTGS.
And indications are that most workers, including teachers, want to down tools due to the declining economic situation in Zimbabwe.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number, again, 001-202-619-2077. 2077.
Yeah, ngibo. Kana muri kunge muchiwana muri pachirongwa chedu parizvino nasi pachirongwa chedu cheLife Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyo varairidzi vachitungamirwa nesangano reATUZ, Rural Teachers Union of Zimbabwe, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari kuti ivo vari kuda kurama mabasa vachigununguna nemari dzavari kuti hadzisi vakwanira. Vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachitambira mari dzavo mumari yekunze yema US dollars. Regai timbonzwa kubva kuna vaObert Masaraure vesangano reATUZ pamusoro pezviri kuitika nechikumbiro chavo.
Isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maUnited States dollars payaisirwe dakati tichiitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinopatanga zvechezvi mari yedu yabva pa500 US kudzikira kuenda kunana $60 dollars. Saka tiri kuti ngaudzorere mari pavalue yedu yainge iri pa$500. Kana vati vashayetsisa 500 votipai zvinoenderana nerate iri kweita bank. Sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvino ivo muri kana vachitaurira ko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaavichibhadharwa neinter bank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira 500 US kana vada kupa maratgs ngavamukaukuletere nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri 4500 pamwe tingangoshingirirawo tikaritengeta mhuri dzedu tikakuchengeta. Pakupera kwezuva tichiri kucombaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruvhesi. Asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuzimba mushure nekunge vawana news yekuti varayidzi veATUZ havasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika.
Avo vanga vari vaObert Masaraure vesangano reATUZ vanga vari kutaura neStudio 7. Regai tinzwe zvakare kumutevedzeri wegurukota rekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze sezviri kukumbirwa nesangano reATUZ kuti ivo sehurumende vanozviona sei.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri mu nguva yatinoti multiple current period. Saka mu multiple current period medu muikonomi yedu munoshanda ma US dollars, moshanda ma rand, moshanda yakataurwa ne Reserve Bank currency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nema bond notes. Saka ndo makarenzizi ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvakataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars zvokudawo kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvage marand kudaro, haisiriyo policy yehurumende, hazvisiyo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoyi. Minister of finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja ma-US dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yema-US dollars, zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollars.
Avo vanga vari ivo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura neStudio 7. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze, tichiona kuti sangano reAtuze riri kuchema iro kuti varayiridzi ngavawanikwe vachibhadharwa ivo muhoro wavo nemari yemaUS dollars gift.
So for the benefit of those people who can't understand, Shona, what was Opet saying? And
Opet was actually advocating for teachers to be paid in US dollars. So he was saying that because of the way that the US dollar has really depreciated, he would like to see the government paying them in US dollar or rate the payments. So instead of just saying, you know, it's 1 to 3, they must rate it at the current rate of that day. And then Energy Mutodi, the deputy finance, the deputy information minister, was actually saying it's not government policy to pay anybody in US dollars. So he's saying the minister of finance, Professor Ntuli Ncube, has outlined in his monetary policy that the government will not pay anybody in US at the moment. And also there was a question on but why are other government departments actually charging for services in US dollars? Because we see when people go out of the country, when they are coming back, we're seeing that Zimra in some instances has been charging in foreign currency. So Mr. Energy Mutodi says that's not, it shouldn't be the case. So it's interesting, you know, different dynamics.
Yeah, like in Plumtree, Cholocho, and other areas, you know, they're demanding the rand. They're not accepting the bond and RTGS.
Yeah.
They're saying they're non-existent. So I think it's a crisis in the country. So Zuluganda, let's talk about Kulam Shange, Skruma, Wazagala, Wazimbabwe, Umumo, Wazumnoto, Wansumubi, Ogunye, Ogumangalisayo. So sifuna kuzwa ngani kuti lithini ngodaba lolu lisiyethekelele khonapha ke kuFacebook zethu sile VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. So lingene khonapho sixoxisane sibaningi. Njalo nxa lisizwa kuhle khonapho ke kuradio emsakazweni lienelisa ukuthi lisifonele khona manje litsho ukuthi likubona njani okwenzakala eZimbabwe. So ke ye asitshani sibaningi sizwe ukuthi singathini. So ke khona manje sizwile ke umnumzana Opet Masara huru yena omele ababalisi emaphandleni uti okwenzakala kwele Zimbabwe kungazani kuyamangalisa kakhulu. Ngakho ke basukumeti bona ngababhadalwa ikumbe bazithole ikholo labo ngama-US dollars. Kodwa ke umnumzana Energy Mutodi okuhulumente uthi hayi bantu ele Zimbabwe alikhangeli khonokokuthi ngama-US dollar, kodwa lisebenzisa imali enjengamabhondi kanye nama-RTGS. So asixoxeni sibaningi, silobani khonapha ke enkundleni.
Would like to welcome all those that are actually live streaming with us. Tinokuchinga mizaivese varipa live stream yedu parijino. Tina Courtney Paul January, good, I'm watching you. From Kairicha in South Africa, Kennedy Mkunaka, and I'm watching you from Johannesburg. CBD, Festive Nyeketa, Arkutarku Cape Town. Hans, how are you guys? Saka Gibson, hello. Kanyo Mweni, Arkuta, hello everybody out there. Arkuta Roma, Fungiru Ake Bright, Mashemba, Arku Cape Town, Arkutuna Pano, Mazemen Moyo, Hansi, I'm watching Shangu. Saka Pinde Mchirongwa, Muta Urofungwa Zinyu. Kutimunona Seiji, Kurongwa, ne Vatingative Varairi Zinyanyave Kumaruwa, Tanzwava, Obet Masarura, Vachitaura, Iwo, Vakuda Kutiva Badarwi, ne Marie Kunze. Vamtuwa Vachiti, Kwede, Kwete, Saka Pinde Mchirongwa, Taure. Discipline Gibson Madani Rarkutiko EM Vamtodi. One or only RTGS ere. So he's asking actually does the minister get paid in RTGS? So it would be interesting if we can actually get him one of these days to answer that.
So now we are joined by former Cholocho Senator Mr. Pilif Kaole, who is also a business person in Cholocho. Former Senator, how are you?
I'm fine, good, and you, my brother.
We are very fine. And how is Cholocho?
No, Cholocho is okay. Cholocho is okay, my brother.
We are told that in Cholocho, shop owners like you are no longer accepting any RTGS and bond notes. What is going on, really?
Yeah, there is a lot of confusion that is going on, especially on the... bond note, or the people, some of them are no longer accepting bond notes. But remember, my brother, bond notes. This is our money. This is our money. And why people are not accepting the bond notes? I really don't know why.
But how are you making your own money, Mr. Kaole? How are you making your own money when you are getting RTGS and pawn notes? Because when you are placing orders in different places, they are demanding US dollars. So how do you make your money if you are a business person like you?
Wholesalers in all these other places like Cholocho and Blawai, they accept bond notes, they accept RTGS. But it's only that the problem is the prices are increasing almost every day. So this is the problem. When you make a place an order today, and again tomorrow the prices have changed. So that's the confusion that is around this RTGS thing.
Yeah, what are you? Now since Mali has proposed and
in Mali, yes, super keeps moving. This is the RTGS.
I worry, Gatesimbo, Onaxipane, Vatere, Radio, Revision, G, Gibbs. Today there's a lot of people that actually wrote in that want to come on. Yeah, she's actually on top of the list of people that were writing in on our VOA Shona Facebook page. Hello, Cynthia Makadi. Aiwata fara chaizvo because ndima aita mumwe wokutanga kunyora ipo panapa pane post imwe yatamboisa saka tinofara kunge tiinini. Muri kupi Sister Cynthia?
Ndiri muHarare, Waterfalls.
Titaurewo kuti kwakamira sei nyanya panyaya iyoyi yekukwira kwezvinhu nezvimwe zvakadaro. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevarairidzi vari kuti aiwa dai hurumende yavabhadhara muhoro wavo nemari yekunze?
I think if our kutoda hazvina kutomboshata, it actually makes sense ne zvakaita economy izvezvi. Because Maria vari kuwana aisi kukwana. Unotozoonawo kuti pamwe pei yako yese yapera uchibhadhara rent, but then you have other responsibilities as well. Une mwana wako ari daendawo kuchikoro, uri da mutengera chikafu. Makombi acho ari kungokwira every time, fuel iri kungokwira. So kana uri kutengera salary yako in bond, apana cha unotomboita nayo because uchingobva kunoitora ka yatopera usara kumbokhedza kana kuita anything saka if zvinhu zvacho zvekutengeswa kuti nema US dollar tifaini kuti izvezvizvi cooking oil 2 liters iri kuita 25 bonds kana kuti unonzviunza 3 US kana kuti 4 US but then isusu hatisi kutambira maningi ma US acho but zvinhu zvatiri kuda mabasic commodities achakawanda ari kutengwa nema US or nebond but nemari iri pamusoro so government must really consider kutovapawo ma US dollar iwayo because haisi kutokwana mari yacho.
Mhm. Imi mitombodzokera kwamuri munoita basa ripi uyezve muri kutambiriswa mari yenyu sei?
Ini ndinoita basa rekubheka makeke.
Mhm. Saka pakubheka makeke aya zvinofamba sei?
Because nekuchinjwa kwaitwa economy I'm forced to charge my cakes angu nema US dollar or bond or eco cash iri equivalent depending ne rate remutsiwo. Because kwandiri kutengawo my ingredients they are charging me in US dollars or vanondicharja ne bond or eco cash iri equivalent to rate remutsiwo.
Dai hurumende yakateerera pari zvino zvii zvamungada kuti vanzwe imi semudzimai ari kuita zvemabhizimisi imomo muri kutaura kuti muri kubheka makeke muri kuedza kuti muri irarame mungada kuti vanzwe kuti chii chichemo chenyu ndechekuti chii
chichemo changu kuhurumende ndechekuti ngavagadzirise nyika because izvezvizvi ivo I doubt vanotombozivo kuti chingwa chinoita mari kwavari kumba kwavo ikukuku probably vari kutodyira chingwa chiri kutounzwa nendege kubva kuuk or something but isu tiri kutambudzika muno ndeshid really put vanhu pamberi because ndo zvavakada vakati vanozvikwanisa kuzviita ngavatiisewo pamberi ndeshid really consider kuti saka isu tiri kurarama sei vana vari kutambura kunze mwana wakurarama asina kudya saka ngavagadzirise nyika vaito hameno kuti dzimwe nyika dzinovatrasta here kuti vainvesti munomu but I doubt kuti kune ari kutombovatrasta kana kusafaith maari saka ngavaone zvekuita vagadzirise nyika.
Maybe just tell us the same thing in English. You said you're a cake baker. How are you managing day to day with the state of the economy the way it is?
Because of how the economy is changing every day, I'm forced to charge my cakes in US dollars or bond or eco cash equivalent depending on the rate of the day because where I'm buying my ingredients, they're also charging in US dollars or rand or bond or eco cash equivalent. So if I don't adjust my prices to US dollar, it means I'll be running my business on a loss.
If the government were listening right now, what would you be your plea as a woman who's trying to make it to make put food on her children's table and the family's table? What would you like them to know? What's your plea?
I'm pleading with the government to please reconsider and make a plan. They should, if they can't make it on their own, let them seek for help from other people who know how to fix such situations because the economy is really collapsing every day. And if we can get more foreign currency in the country, I think it will be on our benefit because if people are not earning much out there, I can't be able to make money because I make money when people are also making money. No one really cares about a cake when they do not have millennial or sugar in the house. So, yeah.
Thank you so much, Cynthia Katurura. You have a blessed day. Thank you so much.
Thank you.
Bye-bye.
I think we've got another caller on the line. What says it to Slovan? Hey, for it, so I'm going to help.
Hey, Salvanalva.
Yeah, but good job, Bob.
I'm happy. I'm going to call him yellow, at lunch.
Yeah, good job. I'm going to help at lunch.
I was telling you to come back. So kuzvifananira nje yasebenza kusebenzi kukafanana vhere lemali kaula mali vhere isikipe kufanana nake
so manje
tangona kwela every day
sizokutoba bakupule futi le ntengo ye milimili le sawudo le flower kunjalo
emilimili emini nge ngabona i 20 kg kwezinye izitolo besithi 33 bondi
Ngoba
ukuthi 33 bondi azo mali encane nxa uyithanyela hayi imali enkulu kakhulu esikile especially nxa usebenza ufola 200 into 300 usiyakhipha 33 uthenga 20 kg empupu usalelwa imali ngakho umthova nje kusuka elokuthini siye ePlumtown esigada nge-$2 labo abamathesi ngeke sibashore ukuthi baphezile bazayenza njani ngoba ifuel yakho niyadura i-20 liters isiyi-100 bondi ngikhuluma kanje nje abanye abamathesi bafakile amatesi abo ngoba abasalethele amaprofit awufela mali ezibuyayo ezindlini
abathova so singathi nxa ungena etekisini uyabuthwela imali kumbe usebenzani
etekisini ngemali yaphandle irandi i-5 rand then ngemali yakithi lapha ibondi babe funa $2 so babe funa imali vele ngoba nalapho kuthengiswa ifuel yakhona sekusala emagarajini iyakingekho ifuel nale edurayo iyakudura njalo kodwa ingekho futhi itholakala nzima then labo abathengisa ku-black market babe funa i-cash babe ngafunile kuzena ama-eco cash lamabhondi akho la so bazofuna imali yaphandle eBotswana kumbe irand
so singathi vele sokusebenza ipula lerand kuphela
imali asebeyifuna kwizinto zosana
hayi siyakuzwa ke kholel nyeloman siyabonga kakhulu khona ngapho endlovini
hayi kubonga mina baba
okay thank you so much baba
I think we have another caller
Coleman is saying
maybe before you take you tell
forget,
me
people forget or maybe just 2 seconds so what he's saying is that at the border town, they're no longer accepting any currency except the pula and the rand.
Yeah. Hello, Mkoma Patrick. Hello. Hello, Patrick.
Hey, hello.
Magadi iko Mkoma.
No far, I'm receiving you.
Kuno tiri wadi. Tumisora ne mimuri kupiko.
Diri kukwekwe.
Kwagadi kukwekwe uko.
Ya kukuzo kure nani.
Ya taurai tinzwe zvakamira sei panyaya yemitengo nezvimwe zvakadai uye zvemunoona sei chikumbiro chiri kukumbirwa nematicha ari kuti yo dai hurumende yavabhadhara mari yavo nemari yekunze.
Mitengo kunoko yakanyanya kukwira zvakanyanya-nyanya zvekuti mafuta ari kutotangira kuma $25. Uye chikumbiro chematicha dei hurumende yachinzwisisa vawedze gomo mari yavo nekuti iko zvino haina zvairi kushanda yavari kupiwa yacho
imimi muri kubata mabasa api kukwekwe kwamuri uku uyezve zviri kuendeka here
hapana zvatiri kuita
mune mhuri yakakura sei
ndichiri mukomana ndichiri kuda kuzvidza nezvechikoro but nekoma kwezvino pakaipa
aiwa pakanaka pakadaro nokuti ndimi vemangwana vachenge vano vana baba vemangwana saka imi vechidiki dai hurumende yanga yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaipase chikumbiro panyaya iyoyi yekuoma kwaita zvinhu munyika
tochikukumbira kuti dai hurumende yakwanisa kugadzirira zvikuru sei kudambudziko remari nemabasa kune isu vechiduku
While you're still there, Patrick, if you can just explain to us in English, you are a youth staying there in Kwekwe. What are some of the challenges that you're facing when you look at the economy and how things are just moving day to day?
Some of the challenges we are on the look of man, but kwekwe wana manje vanhu vakufosa kuenda kukorokoza kwavari kunosangana nematambudziko erufu vachiurayana vachigwa
aiwa thank you so much mukoma and I hope kuti zvinhu zvichakuitira iwo zvakanaka sevakomana vechidiki ikoko kwekwe bye bye
bye
right we've got another caller here Mponzi bongile Mponzi kunjani
ngiyaphila linjani lani
sisiyaphila kakhulu ngapho khonapho bongile
ngikubulawa empophoma
ye kunjani empowensi
hayi empophoma
ye anti thina sasisikolwa sasithi sasingatshouthi empowensi
ya
kati manje Yeah, so akuchuthi kunjani khona phonqa sikhangela intengo yempahla lokho yokujene.
Hey, intengo sisibulele lapha izinto sezikhwela daily. Hey, asakwazi senze njani abamashopu sebekweza daily izinto zonke impilo ezimbabho sokuzima vela kusaphileyo.
Singathi impupho ke, impupho yimalini sizokuthiwa ikhuphukile namhla intengo yakhona.
Impupho ikhwelile nayo ikhuphukile yafika ku-$17 lapho okuthiwa ithiphile iyazi kubo-$15.
Iyawumani kg?
I-10 kg yamakilogram ayi-10.
Kodwa ithengiswa ngani? Ngedola RTGS kumbeni?
Sebebalutshwana abantu abasebefuna ukuthengisa nge-RTGS. Abantu vele sekungani sebefuna ukukhweza, sebefuna ukuthengisa ngemali yangaphandle kwelizwe.
So singathi ke wena ngokubona kwakho kupho abantu bayithatha imali le.
Eyi, lapha sokufuna abakhulu abakhulu laba bengani balokhuza bebonisane lapha kusafuna ukuthi uthwaye ubani lapha sokufuna bebonisane behlale phansi especially i-ruling party the opposition ihlale phansi lapha bekhulumisane lapha bekhothisane imilodi
ngoba ngokutsho kwakho kuyahlupha lokho
ha kuzima.
Ye, siyawuza kakhulu ke ibongile khona ngapho ke empunzi khona ngapho ke empophoma ungapho kempopho
e-total
o i-total lituzana lapho sasitshela khona i-fuel kudala hayi siyabonga kakhulu ungathina kusasa mfowethu.
Hayi kulungile.
So this guy is saying that the situation is very bad in Popoma, you know, 10 kg pack of millimil is between $15 and $17.
Mm-hmm.
So he says it's too high for many people. So it's a crisis according to him.
Yeah.
Yeah.
Koma Peter Magadi.
Kuzeli Magadi.
I watched it. What did you tell her name? Muri kupi.
Abandri Mkadoma.
Ah, tunakuchinga mizai. Kwa kadi kukadoma uko.
Aiwa, ukadoma kuri nani kungoti chando chete pati kuri nani.
Ehe, tupia ufungwa zenyu panyaya ye mamirira kaita zenu munyika. Uye shoye tanswa na asi sanganure atuzi rino mirira vadzidzisi vekumaruwa vachiti ivo vari kupa chikumbiro chekuti vabhadharwe nemari yekunze. Uye shoye vari kufunga zvekurama mabasa munoona sezvi.
Ya nyaya yavo inyaya iri right. Nyaya yekuti isina tikatarisa kuti vachipiwa mari muno yatiri kuti bond note yachiona kana kuti RTGS haina chairikwanisa kuvaitira iri ngoti achiitiwa nhasi haisi kushanda. Saka dai government yange yaikwanisa kuvapo ari $US, I think zvanga zvichivaitira zviri nani. Sezvanti achiitiwa nhasi ana chaanokwanisa kunotenga kana kuti mwana atengere mwana chinhu zvekuchikoro asi kukwanisa even kuafforda chikafu chake chekuti adye for month yese asi kukwanisa nemari yarikase yari kutiwa nekukwira kuri nyika zvino.
Imi muri kubata mabasa api kwamuri ikoko?
Isu saitomboshanda makambani akafanana na Rio zvino. Saka nenyaya yekuti zvinhu zvakazongonge supply yacho mazvichakwanisa kuita takabata nzi mabasa taakumbokata so takatomira mabasa atisi kutoshanda.
Saka muri kurarama nei?
Madi?
Muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvinhu zvakatooma. Unotoshaya kuti waita sei kutongo izvi ndirikuda kuti uite zvekuenda kumamainzi yegold akusikwanisa mapumps chii mvura inenge yakakwira zvese hakuna chatiri kukwanisa kusika zvinhu zvakatooma mukadoma zvekuti hatiri kuomerwa.
Handii munotaura henyu chirungu timbonzwa kachamaitaura kukambani kwamaishando?
But not hysteric.
Alright, mbijana hiyo. Tell us, what's the situation like for you there in Kadoma?
In Kadoma, things are not good to everyone. So, we need help. I think if we use the US dollars, everything will be easy.
Saka mashoko api amungade kupa imidai hurumende yanga yakateerera pari zvino? Zvichemo zvenyu zviri pamwoyo penyu ndezvipi?
Zvichemo zvangu zvekuti dai vakwanisa ku kubisa sawo bondi rae wati takutisemsa ma US dollars wakwanza kubadara masivu servants nye ma US dollars so that isusu kise kushanda ma unemployed tukwanza kuwano ma peace works kuwano masivu servants so that ma US dollars antena kusegule kamuni
ayu watu notenda chaezo mkoma muvenezu varakanaka kwa muri koko.
Aiwa kana ni sote matenda na kutipinda mchirongwa.
Aiwa chirongwa ndechenyu musanete garai mchipinda mchitaura opfungwa dzenyu.
Yeah, I think we can go back to Mr. Pilivi Kaule, who is the former senator. Mr. Kaule, we have been hearing people saying a lot about what is going on in the country. So how best can the president and this government fix this kind of a crisis?
I think the best thing that the government can do is to get rid of the bond note, because it is no longer bonded. That's what it was before. Mm. It was the time it was introduced. This time around, it appears that it is now more of a Zimbabwean, or more of a currency than what it is.
Mm-hmm.
But then I think that is the only problem that we need to address as a government. And the thing is, we are trading with South Africa.
Mm-hmm.
I think more than 70% of our trade is with South Africa. We are doing our business with South Africa. So I think if we can really consider using a rand, I think that will help us a lot, even then. I don't know whether, because last time it was suggested that we try and use the rand, but then I don't know what happened. We ended up using this, the US dollar that we don't have even then at the moment.
Mm-hmm.
You will find that the problem that you have keeps is that we don't have our own currency now, right now as we speak. So that is why this bond thing is doing us more harm than good. So really, we are in trouble. We are in great trouble because of this bond not thing. So I think the best thing is for us to move with speed and get rid of the bond note.
And maybe even the RTGS. Let's take a call out, Mr. Kaule. Just hold on there. So slow baba ke unkosi nathi moyo. Baba moyo kunjani?
Eh, sakubona mthakazi.
Kunjani kuna ngapho lapho khona unkosi nathi moyo?
Hayi, sile kakhulu ngilaphi endaweni yaphe Cape Town.
Yeah,
uma izinto zikhona ngabantu abantu bazosila ngani bazosila kanjani abantu bengasebenzi ukuthi into enzima kakhulu lezi isikhathi sokuthi-ke uhulumeni kwe-ZANU-P F ngabe uyavuma nje ukuthi kahlulekile because abantu bayasokola andiso ngisho nasemazweni lathi khona khona kaphiphili kahle kucabanga ukubuyela ekhaya kunzima so akunzima kakhulu ke mina ukubona kwami bengibona kungcono ukuba kabakhuphe le nto yabo ngokuthiwa yimabhondi lethiwa ama-RTGs noba yini bazame ukuthi bakhuphe because le nto hhayi ayilisizi ngabethu ngisilize ngisho futhi ukuthi
so wena singathi-ke ubanceda njani abasekhaya.
Hey, alikhaya yikho khona lokhu kesiphila ngokuthi lathi lokhu esikudebhaya ngapha e-South Africa sibe sibathumeli nakhona le muva ukuthi nabo bazame ukuphila but kuphili kunzima ngenxa yokuthi nathi ngapha sabe singasebenzi kahle imsebenzi yakhona kunzima ma ubuye ngaphandle ngoba le mali sabe sinikeze incane lapho khona ufuna ukuphila emuva kumele baphilise so kusibhekisa nzima kakhulu uyazi ebe sengisisa nje ukuthi kumbe ngabe phela ngoba kudala laphana kwathi maisimo sasezibheda unkomo wayenza i-unit government lo mgali kusemasekubheda futhi kwangirayile womgali baphinda kwenza i-unit government kwaba ngcono isimo bengicabanga ukuthi nakhathesi uma bengabe zibona kudala umnankakho akavume kumbe nisamisa bayenze leyo unit government eclip futhi abantu bakwazi ukuphila because hayi sekunzima mpela sekunzima sakwazi ukuthi siphile njani senze njani.
Ye, siyakuza kakhulu emoya ungajena kusasa baba. Yes, so he's calling for the unit government again. He says that may work, you know, because things are bad. They're not jobs, but prices are going up.
Hello, caller.
Makadini.
Tiri wadi makadi yenyu kwa mriko kumriko upi?
Aiwa ndilo fara ndi mkoma James ndiri ku South Africa.
Aiwa kwa kadi tukunyatsa kukunzwa ii ku South Africa kwa kadi.
Ku South Africa kwa kanaka asi mulongozi vakauti kana usiri kwako nenyaya dzirikuitika kuno ku South Africa. Nyamo yacho yakatoti yatotipinda zvakaomarara.
Aiwa ndizvozvo tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika uyezve nechikumbiro chevarairidzi.
Dambudziko rataita mufunge zvenyu amaika kuZimbabwe uku takagara takangoita mhenyo kuti dambudziko rekuti tine vanhu vanotitonga vasina hanya nesu ende havanei nekuda kuziva kuti vanhu vari kutambura zvakadii chii chiri kuitika havanei nazvo. Mukatarira izvo nyaya iri kutaurwa yemadhora iyi kuti vape munhu madhora iko zvino handiti ndege dziri kuhaiwa kuDubai dzinoda madhoras. Saka muchinzwa vana mudoti avachitaura kuti hazvizvi zvakaita because vanoziva kuti ndoto ivo vari kuwana madhoras ende dhora riya iri mukapinda kuZimbabwe iko zvino mabhondi aya akazara pabhodha apa vachichinja ukatarira unoona kuti mari dzadzidzi dzavo vanhu avo dziri kubva kune ivo ikozvino pana ari kunzi mwana wa Mutanga akawanikwa ine 200,000 US dollars. Munhu anogara nemari yakadaromba ende zvakatotaurwa zvakatopera vakatozviburitsa pamwe vanotosungwa. Saka taita dambudziko iroro mufunge zvenyu kuti muZimbabwe kuno uku hatina vanhu vanotida ba vanhu vanotitonga havanei nezvinoitika kuvanhu vavo hameno kuti tichararama sei.
Saka imi dai hurumende yange yakateerera pari zvino zvii zvamanga muchida kutura kwavari kuti vanzwe panyaya iyoyi yemamiriro emari nezvimwe?
Hurumende dai yange yakateerera chavari kurambira kuti vangoti aiwa sezvavakamboita natsvangirai chamisa chiva titaurirani tione kuti zvinoita zvinoenda kupi. Vanorambira iko zvinhu zvokungoona kuti huyai titaurirani kana kuti even chero pavakatinyepera kuti tivabatsire kubvisa mugadi dai vanga vari vanhu vane pfungwa vandai vakati ngatimbomira maelection for the next 5 years maopotsiye nichiuyai tigadzirise nyika nyika inake fesi tozoita zvemaelection but vanhu vane utsinye mukatarira even vanhu vamuno chimwe chinotirwadza mufunga amai tozoziva kuti imi maisi mhosva because munoimbida kunzwa masaidi ose vanhu vamunodaidza vezano vamwe aya vai zvinhu zvavanotaura zvinotirwadza saka muchizoona vamwe vanhu vachitaura zvinhu zvisina kunaka zvisingabvumirwi paredio apa inyaya yekuti vanhu vaiva anotaura kunge iye anogara kuAmerica kana kuti ari kunhaimeno kwaari kugara asi ari kunyatsa kuona kuti vanhu vari kutambura.
Aiwa sekutaura mabva magona kunyatsotsanangura kuti isusu tinotema tisina kwatakarerekera saka tinopa mukana kune ivavo vezanu veMDC nemamwe mapato kuti vauye vachitaura pfungwa dzavo asi handiti munotaura henyu chirungu mubva mangoti dedemo
chirungu chinondinetsa.
Aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai.
Ndinokutendai maita henyu.
Babai. Hello Mike. Sister, vari bhowo makadiko ikoko muri kupi?
Kuchitungwiza.
Kwakadiko kuchiita unoko?
Kunzara, takabereka nzara gore rineri.
Taurai tinzwe. Nyanya panyaya iyoyi yenyaya dzemari uyezve nechikumbiro chevarairidzi chekuti dai hurumende yavabhadharawo muhoro wavo nemari yekunze.
Varairidzi vakatononoka nekuti vana.
Hello.
We have lost him there.
I think we have lost him, but basically, you know, the previous caller and him were echoing the same sentiments that it's best for the government to really go, you know, look at paying people in US dollars because the RTGS and the bond note are not working. And they're actually calling for a government of national unity, saying that when former President Robert Mugabe had that unity government with Tsvangirai, the late Tsvangirai, things did move. The economy got better. So maybe this time, if President Mnangagwa can reach out his hand and offer an olive branch and him and the MDC President Chamisa get together and come up with a solution, it might be good for the economy, he says.
That's exactly what Ngosilathi said. So, which means people are praying for this unity government.
Yeah.
So, Mr. Kaole, you can hear people actually talking about the unity government. Why don't you go that way through ZANU-PF and, you know, try to maybe talk to Mr. Nelson Chamisa and others? Why not?
Yeah, all what I think, let's just get learn from our neighbors, South Africa. I saw Malema congratulating Cyril Ramaphosa in Parliament. You know, it was good, and I liked that. And really, it was a very powerful speech by Malema, congratulating the leader of the opposition, the president of the country. But why not happening here in Zimbabwe? That we wake up today in Chamisa congratulating Emmerson Mnangagwa, then we get the country moving forward, preparing for the future in future elections, because some people were still holding on to say elections were rigged, blah blah blah, all those things. But then let's move on as a nation. Look at this. You can help hold our country transform like that. Let's copy from these such good examples. That is why I'm saying let's come together for Zimbabwe to move forward. People must come together, work together for the good of our country. This is exactly what I feel.
Yeah, so ngisinto lapho ke ungatshela abantu thini khona ukuthi nga abantu bayakhala phela bavakawule bathi ngake uMongameli Emmerson Mnangagwa lo Chamisa basebenza ndawonye enxa ungaba lenguquko kwele Zimbabwe, wena ke ubona njani khonokho?
Ngithi mina ngelinye ilanga uMalema wathi wafundisa uChamisa, wathi Chamisa ake liyekeleni ukukhala ithi ama-elections arigiwe. Hhayi, akusebenzani lonke liye phambili. Umongameli kazange ayali ukuthi kusetshenzwa abantu besebenze ndawonye. Lakathi ethi kule dalo dina leyo khona evunye ukuthi amapopotini bathi bahlangane, kuhlanganwe kubunjwe into eyodwa abantu bahambe beye phambili. Ngithe nginika isibonelo se-South Africa. E-South Africa ngale mbone uMalema echayela ihlombe uCyril Ramaphosa ukuthi yazi kuyinto enhle kakhulu ukuthi uKhethiso Ludlilile ilizwe esitshele ukuthi mongameli ukhesebenze kungabi le-corruption kuhulumende yethu, kungabi lalokhu ekufisela okuhle ukuthi kuzasetshenzwa bazasebenza ndawonye. Kathi indaba kungenzakali lapha eZimbabwe, indaba kungenzakali lapho eZimbabwe khona. EZimbabwe kwenzakali khona pha eZimbabwe lakho. Sibona amadoda esithi hayi mongameli Emmerson Mnangagwa, sicela ukuthi sisebenze, sikunika lathi, siyakunika amandla ukuthi usebenze, kodwa sicela lokhu kulungisishe sindawonye ezinjalo nama-opposition parties.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke babagawule bamba khonapho-ke sizwe ukuthi abantu bathini lapha ku-social media.
Dakutendavese vari pasocial media platform yedu yeVOA shona, uye kune vamwe vambotinyorera vazhinji ndo vatiri kutowana vachipinda muchirongwa pari zvino, asi regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari kukomenta pane zviri kutaurwa. Taona isusu Lusi Ndongo yeChikore ari kuona ari panapa ari kuti iye zviri kutaurwa navagaule hazviitiki muZimbabwe nekuti vemuZimbabwe havana kuwina fair and square. Ndo kutaura kuri kuita Lusi Ndongo yeChikowero. Nicodemus Matari runs, Mr. Gaule, you are comparing things which do not match. South Africa elections were free and fair. Courtney Mempi, Courtney ari kuti ZANU dai yatonga maskati mausiku, MDC yotonga maskati zvinhu zvoita bobo, saka kwari that's the unity says maybe MDC should be the one ruling in the afternoon and then ZANU PF at night and then there's a unity government that way. But I think it's just bringing humor.
Let's take this call and then we'll come back to you, Marvelous. Sithandekile Mpofu, kunjani?
Siyaphila ninjani? Sithandazile Mpofu.
Oh, sithandazile. Unjani ntombi ndala?
Yes. Angizwa.
Kunjani mama?
Ngiyaphila, linjani?
Siyaphila kakhulu. So ke khona ukwenzakala eZimbabwe uthina nakho mama?
Ayokwenzakala eZimbabwe baba, iZimbabwe simoshakele qiniso. Asisela kuphephela ukuthi singaphephelela ngaphi, sokunzima kusalulanga. Nga uhulumende uyavuma ukuncediswa.
Ancediswe mbani manje uhulumende?
Uhulumende kavume uNelson Chamisa amncedise. Bengadonselani ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungisa i-economy yeZimbabwe.
Ukuthi ungalunga sebisi?
Bengancedisana kuzalunga baba.
So oba mamakhiye lapha uchudo kuChamisa be? Mkhiye amakhiye?
Ngitsho cha. Kungayisiyo obamba amakhiye sibili, kodwa imbono ingahlanganiswa kuyalunga. Ngoba yena akudingayo lapho sedinga imbono yabanye abantu, yena yedwa kangeke basakukwanisa.
So kumele bahlale phansi balungise unity government ikokutsho
iko phela baba
kodwa kuyasebenza yini ukuthi uhlale kulama unity government kwanze ukhetho sokuphindwa futhi unity government kuyaphetha ngani kono
hayi kufanele kwenziwe kanye kube kungayenziwa kanye kuyabe sokulungile baba nothi ukuthi uhlale sokuhlalwa phansi njalo nje
So wena ekhaya lapho uvela khona sibili basebenzisa imali yiphi manje khona manje
mina ekhaya vele ndavuka ePlumtree baba kodwa kathese kunzima ngoba ipula liyasebenza ePlumtree iranda liyasebenza ePlumtree ibond nothi liyasebenza ePlumtree iUS liyasebenza ePlumtree ukuthi singatsho ukuthi sile mali yiphi kasilayo sibile yiyo esebenzayo
ugcina nini ekhaya mama
Mine ka ngcine ngo last month.
Oh yes, uzokuthi bese ngihlupa phela ama RTGS lawo le bond. Abantu bese sithi ha, abasakubambi lokho.
Hayi abantu vele akusasebenza iqiniso iqiniso lithi i bond kalisathengi bantu.
Kulobo zini?
Ah kunzima sibili kambe nxa imoya ikhomba usiyayigada nge $5 baba kuyabe kusalungile.
Kunzima eh?
Hayi kunzima qiniso.
Hayi sithandazile sibonge kakhulu mama ungathina kusasa
hayi sibongile kodwa uhulumende kazama ukuthi ahlale phansi labanye bakhe kukhulunyiswa loba i-opposition party kavumele imbono yabanye ukwenza ukuthi kulungise ilizwe lezimbabwe
hayi siyabonga kakhulu-ke ungathina kusasa ntombendana
sibongile baba
So that is Tadazile in Botswana. She's also calling for the formation of a unity government. She says maybe that is going to work. So I guess we've got another call.
We've got another call. Hello, caller.
How are you, madam?
I want to what the troops are and we are going to be.
That was Max Matonga and Gumashingo Kubikita.
Kwakadi Kubikita.
Kakana kando na mwenye shuga.
Ata urai teens kutukunya so kukunzu kwa ifu. Nare zenye zeri clear cha hizo tipeo kutikuwa kamira seiko kutaka tarisa nyaya. Ye mutongo, mutengo ye jinu. Uye je tukona vana vazizi sivaru kukumbira ibo kutidae urumende. Yava badara ni marie kunzi. Vachi kokeru wa nefanga nore atuzi. Rinomira vazizi vanozizi takumaru wa mnuna seishu.
Iyo ito risungu ya kana kama inini ndakabwa kumashingo ndakati kusura zuru ndaka tenga zinu $300 ndika kuja kuti ndaka entesha ndaka bata zinu sirisa nukuti sugar chae chaiyo mwuso ya kuita $7 sugar to babo mafuta Roy ye kita $21 mwo usi ya mwendo kutaro $21 mafuta kubigisa sakandu zei kuti an ordinary teacher haru kutambia $500 anga tenka shi funga zangu zuguti kara wakitewa na kukua mari in hard currency vichori nane nukutishuwa na mari marana mira iso zina skit imagine kuti kufamba mazuano mzimbao kwa mshaiti kwa kudura kwa kudura kutu ufambe ne bazi ufambe a distance of more than 100 kilometers you pay not less than $10 kwa kina nukuzoga yate wa sikisi
apa yungi kwa kina
nukuzoga yate wa tambiri in foreign currency I think is not even 9 nivano kuna guwana or something
imimi munu obata mabasa api ima uko
ikozi ngedu ngori ndita nguri ima
saka zviri kubatika here muri kuwana muchikwanisa here kuchengeta mhuri nezvimwe zvakadaro pama basa renyu ramuri kuita rekurima here zvakamira sei mwaka uno
gore nazvina kutwasa nekuti mvura yakaita shoma mvura haina kubuda yakawanda yakaita shoma asi ida kuti mvura haina kutirasisa hazvaida zvakanasi kuita
Saka mashuko api amai kwanisa kuti dai mai wana mukana wekutaura nehurumende mai kwanisa kutaura navo zvizva mungada kuvakurudzira sevarimi vari ikoko kwamuri
ini dai ndaigona kunzikwa neanyone ari muhurumende ndaida kukundira kuti vagadzirise nyaya yepetro nedizel
nekuti somaonera angu ini diesel nepetrol zviri kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvinoita kuti ani nani an ordinary person muZimbabwe atadze kudini kurarama. Nekuti ndoda kupa an example yakaitika sometime last year.
Taura izvi.
Friend shamari yangu yakaita accident ari kubhindura. And kuti ndisve ndibve kwendiri kunoda kubhindura ndaida $150. Yokuenda seti kudzoka $150. I couldn't attend the funeral because ndasingakwanisi kupay money for transport. And imagine kuti chivanhu chedu chinoti munofanira kuchema navanochema, mufara nevanofara. I failed to attend his funeral. Not because ndasingaende, but because kuti the situation yanga isingabviri nekuti hapana pandaiwana $300 yokufambisa chete.
Aiwa, mashoko anosiririsa chaizvo. Tinokutendai mukoma kune kupinda muchirongwa chedu uyezve nekutaura kwamaita kumuve nezuva rakanaka.
Tinotenda hedu, asi daitaigonawo kunzikwa nehurumende taitiva batsiri special maticha, nekuti maticha ndiwo anoita vanounza rujekeso munyika kuti tikwanise kurarama, tikwanise kudini, zvinobva mumaoko amaticha. Saka dai hurumende yanzwa kuti shuwa na mwari matisha akwanise kuinta kutambira mwari gawa hata of $200.
Aiwa, kwa
mwari ya kawanda kwa tambisa $200 kana $150 warubula kurarana.
Aiwa, tinukutenda icha izo muwe nezu warakanaka. We're hearing Bay Gibbs from he's actually saying he's a farmer in the rural Mashingo in Bikita. He says that, you know, his wish is for the government, if they can, to dollarize the salaries and also to look at the situation of diesel and petrol, because that's where all this issue is coming from. If that's affordable, then, you know, people can be able to move around, to do business and revive the economy. He gave an example of a friend of his who died, I think he said, in an area that's far from where he is. He needed 150 bond to go to the funeral, but he could not. He did not have the money.
It's so really tough, the marvelous. Hey, I think we've got another caller. Umsunduzwa Ndlovu. Kunja Ndlovu.
Ngiyaphila Mr. Tuwele njani kodwa?
Siyaphila kakhulu ke Ndlovini. Akuthi uthi wena ubona njani kwenzakala eZimbabwe?
Hey Mr. Dube, laphana kunzima esingeke sazi ukuthi abantwana beZimbabwe bawonani emhlabeni. Kodwa ke phela ugovernment waseZimbabwe uyakhumbula ukungena kwababa uMnangagwa mayengena embusweni. Kwakungathi ke uzatshintsha amatshe awenza isinkwa. Kodwa kwamanje abantu bayahlupheka njalo sesimbonile hamba amazwe namazwe thathathuthengethe ekhaya kodwa ayikho into esekuyayiphethe ngesandla athi bantu beZimbabwe nanku engutholileyo kodwa kuyakhutshwa kuya phambili ngokuhlupheka kwabantwana beZimbabwe okuyinto ebuhlungu kakhulu lathi esisemazweni masikubona lokushana sithala uvalo ukuthi manje sisasofanele sisebenzele khona ekhaya.
So ke ubona zani kodwa kulungisa njani konke lokho okuhluphayo?
Yazi Dube laphana ma ngombono wami lo Dube abantu benganiswa kabi. Uyabona ngendlela embona ngakhona ukhona umuntu ophethe isikhiye ovala yonke lento le. Ukhona umuntu ophethe bona bodwa bengamacembu lawona aphetheyo kakhulu i-MDC nezanu-PF abayeke ukulwa ngoba laba balwela khona kusuka kuchaphekezele lathi ngase singapha phansi. So ngiyasola ukhona abantu abanjengabe-MDC ne-DSK basiphethe lapho ukuthi hawu okay uthi uyabusa thina siyavala la and ma bevala lapha uhluphekana naba bantu and then unsinyolo lwana olufakiweyo eceleze ama-sanctions la akhona uMnangagwa amthinti or abaholi bezanu-PF abathinti lami athinta thina ngapho ngoba manjelapha usukishaya abadala laba maye funa i-13 uyakwazi ukusivota loba e-Mozambique loba e-UK.
Hayi, siyabuzwa ke Msunduzwa Ndlovu, uphosela ukugcina ba.
Engingakusho kanjalo ukuthi mhlawumbe ma kulokuthi abaholi be-MDC noma bezani bengizwa, siyacela ukuthi siyekalani ukulwa njalo phethele siyovala zonke lezi zinto lezo, makavule abantu beZimbabwe nawo bekwazi ukuthi bathole ukungcebeleka. Ngiyacabanga ukuthi maybe aluba ubaba uMnangagwa akalama sanctions lawa onawo, maybe bekukhona okunye besingakubona noma simkhipha bese emkhipha sithi indoda wabusa kungela ma-sanctions kungelani ngakho ke phuma ke wehlulekile kungene omunye manje usebenza ngaphansi kwama-sanctions asazokuyehluleka loba kumbevele yikho khona kwakukhona kusalalwana ubaba wakuqa asazi
hayi siyabonga kakhulu Ndlovu ungathela kusasa baba
siyabonga ndunenkosi
yes so that is Mr. Msunduzwa Ndlovu is saying that you know the president has been visiting several countries but nothing tangible is being seen on the ground so people are still suffering and he says the MDC and ZANU-PF should actually stop fighting and focus on you know the issue at hand which is the reviving the economy so he says without that nothing is going to go right
I want to talk to Chingamiza Deborah Tembo I'm watching you from Santon very morning Muramba Kudirwa arikuti iye ndifonerei vachibva vatipa namba dzavo tafadzwa papa tafianza watching you from Johannesburg Courtney anogara achiti teedzera tinokutendai Courtney Mempi Courtney tinokutendai simba rashe chokuda hanzi inini zvinhu ndoona sekuti mapato ese akaita mubatanidzwa Zimbabwe inonaka not zveku kwere zvekurwisana zvavari kuita Courtney arikuti simavhi ndirikudawo kutaurawo but nguva edu Courtney ndo inenge yaita jealous kwa uri nasi Prosper Machizera hanzi ndinonzi Prosper Machizera please ndifonerei but time yedu manje haisi kunyatsoita very soon Muramba Kudirwa I'm watching you from Chipinge saka thank you so much we've got people watching us all the way from Chipinge vamwe vari kuJohannesburg vamwe vanga vari kutaura nesu vari muHarare over to you Gibbs
yes so kulobaba ke umthandeni Nqobisi Chibale so kuti ngeke sijabulele umnumzana umnangagwa ngoba uvele kayenzi uright nxa cha abantu kuphela ikhosi kubona kuphela then Martin Frank samamo uti mfonelani samamo sakuzama khonapho ke mfowethu uthuli masoka uti yebantu lokho kukhulunywa ke ngabantu bezanu vele ufananisa ipolitics yeZimbabwe leSouth Africa vela kukhambelani konke lokho kuzobuya ke uBrian Maka uti umnumzana ogawule compare two totally different scenarios abayeke ukudlala ngabantu yikho lokho okwenza ukuthi lizwe lingalungi uDenzel Dube uthi ngikhona Stephen Dube uzobuya ke uTendai Mashonga uthi ngiyakubona sis marvelous lo Dube khona ngapho ke studio kuzobuya ke uDima Linga uthi siyalizwa Dube kahle I'm watching you guys from Pretoria kuzobuya njalo uTendai uthi ye lokho ngikhona khona Stephen makona ina vanhu
saka tida kutenda vese pane vamwe vambotinyorera tisati taisa chirongwa ichi pana Peter Mabayo Albert Mboto Isaac Tapiwa tinokutendai Max Matongwani Laxmo Mangwiro vese vambotinyorera pataisa post yedu Simbarashe taone shiri tichange tiri kukufonerai mangwana tichaenderera mberi nechirongwa ichi tichitaura pa Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nechipiri saka tosangana ipapo tichienderera mberi tichitarisa zviri kuitika izvi pamusoro pemamiriro akaita nyika uyezve pamusoro pechikumbiro chevarairidzi chekuti vatambiriswe mari yekunze Gibbs
yes uzabona ke umtakatixo bhayana uti hei kuzima sivili kukhonapo okwenzakala kwele Zimbabwe kuzobuya ke uNaison Dube uti bond not yilo elibangela konke lokho kuhlupha abantu beZimbabwe kuzobuya ke uGwalagwala uti ya iZANU-PF inzima bafowethu ZANU-PF hashtag must fall so ke ngawugawuli khona beyaphendulula khonapho kuzobuya njalo lo Pinsoman uKelvin Nizwita uthi ngaphela bafowethu liyamfonela phela stok kuzobuya ke umcebisi Mthembo uthi only ZANU-PF can enjoy this not everyone untombi yakomnyati umamdluli eBotswana khona ngale uthi Dube ngicela limfonele manje isikhathi Dube umamdluli so I think we're coming to the end of this show.
Would like to thank everybody that was live streaming with us. Nokutenda ivese vanga vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona ne avo vapinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei patichange tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uyezve chikumbiro chekuti vashandi varairidzi vatambiriswe nemari yekunze Gibbs.
Yeah, kunjalo ke marvelous. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, our guest, former Senator Pilif Gaule. And we also want to take this opportunity to thank all the listeners and viewers who also joined us tonight on Studio 7 Live Talk. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. saying, let's meet here tomorrow.
A marvelous Mhlanganya Huye saying, I'll see you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei, where we'll go ahead and be speaking about some of the issues facing Zimbabwe. Bye-bye.